WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuchimakwanisa kuva nesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nemakwiriro aita mitengo yezvinhu zvese Tanonoka, uchaona kuti muri mumwe chete tinogona kushandisa mari inobva pa500 kukwira kana kusvika kune $1,000 muri yega yega.
Sangano reConsumer Rights Association rinokurudzira hurumende kuti ione zvokuita pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu munyika.
Zvakadaro tabata kuti tikumbire kubatsira mari yechibatiro kuti vatongwa chipapanze mutongi ndobva asi varumeni yake, saka inenge iriko kumasikati nakota pasitatu.
Vaimbovemeya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari kutarisirwa kudzoka mudare nhasi masikati kuti vanzwe nezvechikumbiro chavo chekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Ndingati zvangu chinhu chikuru chandakabata ndopa Zelensky aka adressa President Biden directly akamuti iye you are a leader of the world and at this time chiitai basa renyu leader of the world.
Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura kuparamende dzeAmerica vachidzikurudzira kuti nyika yavo ibatsire Ukraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kuti irarame zvakanaka muri imwe chete muZimbabwe yava kuda mari iri pakati pemadhora ekuAmerica ma500 nemadhora ekuAmerica anoita chiuru. Izvi zvinotevera kukwidzwa kwakaitwa mitengo yezvinhu apo chisaga cheupfu chinorema 10 kg chakakwidzwa mutengo kubva pamadhora emunyika $995 kusvika pamadhora emunyika $1,099. Mutauriri weNACORA Amai Lindwe Pilime vanoti sangano ravo rinokurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu uye kuti igare yakagadzirira, vachiti dambudziko remitengo yezvinhu ragara riripo hondo pakati peRussia neUkraine isati yatanga.
Nemakwiriro aita mitengo yezvinhu zvese Tanonoka, uchaona kuti muri mumwe chete inogona kushandisa mari inobva pa500 kukwira kana kusvika kune $1,000 muri yega yega, nokuti mitengo yezvinhu yakwira zvisingaiti.
Pane nzira iripo here yekuti vanhu vararame zviri nyore mitengo ichikwira kudai?
Pari zvino kuti vanhu vararame zvinyore-nyore nemamiriro ezvinhu, hapana nzira ingaita kuti vararame zviri nani nokuti mitengo iri kukwira. Saka handingamboti pane nzira ingaita kuti vanhu vararame zviri nyore. Vanhu vari kutadza kurarama zviri nyore nezviri kuitika iko zvino.
Kukwira kwemitengo iyi kuri kukonzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine here kana kuti nezvinhu zvinofanira kugadziriswa munyika?
Zvinogona kuita Tanonoka kuti kukwira kwemitengo iyi kunge kuchikonzerwa nehondo, nokuti pane zvakawanda ka zvatinowana zvimwe zvinobva kune kunze kwenyika. Saka zvinogona kuita kuti mitengo ikwidzwe nehondo iriko pakati peRussia neUkraine. Asi pamusoro pazvo tikatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu, chero hondo isipo haana kunyatsomira zvakanaka. Saka hongu tingati hondo iri kukonzeresa, asi toya tichiti hondo yawana ikonomi yedu isina kumira zvakanaka. Saka yabva yawedzera kudzikira kweudzamu hwemari yedu yemuno muZimbabwe mabond shapa zvaita kuti zvese zvipo zvanyanyisisa kukwira nokuti kwatarisa vanhu vakawanda vari kutambira mabond asi kana zvinhu zvakwira mabond acho masalary avo asati akwirawo futi zvinoita kuti vanhu vatambure saka ndofunga kuti nini pamusoro pehondo iripo neekonomi yeduwo naiyo inofanirwa kuchidi ichigadziriswa kuti vanhu vakwanise kuti vagare zvakanaka kuti vanhu vakwanise kuti vatenge chikafu chinodiwa nemhuri imwe chete vasina kunyanya kutambudzika nazvo izvozvo saka zveshuwa hondo yakonzeresa uye neekonomi yedu iri kukonzeresawo
Imise Nakora munoti kuhurumende
Nakora iri kukumbirisa kuti hurumende yedu igadzirise ikonomi yedu nokuti hatidi kuti tirirambe tichingoti hondo iri kuRussia nekuUkraine ndiyo iri kuita kuti tinyanye kutambura hurumende yeduwo ngaigadzirisewo ikonomi yedu kuti chero pakauya hondo iri kubva chero kupi itiwanewo zvinhu zvedu zvakamira zvakanaka takarongeka nokuti dai takarongeka taigona kukwanisa kuti chero zvinhu zvakwira asi vanhu varambe vachingorarama upenyu hurenyuri saka Nakora inokurudzirawo kuti hurumende yedu ngaigadzirise ikonomi yedu kuti upenyu hwedu hureruke
avo vange vari mutauriri wenakora amai Lindiwe Pilime Vari parunare kuBulawayo ne Studio 7. Mea wegutare Harare va Herbert Gomba avo vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva mbiri dzinoti yekunyepa neyekutyora mutemo wesarudzo vari kutarisirwa kudzoka mudare nhasi masikati kuti vanzwe nezvechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vagomba vakasungwa mushure mekunge vazvipira kumapurisa nemusi wemuvhuro Vachinzi vakanyepa muna 2017 kuti vaigara pamba pababa vavo kuGlen Nora B muHarare uye kuti vakanyoresa vanhu makumi maviri kuti vanogara pamba pababa vavo. Gweta ravagomba vaHarrison Nkomo vanoti vagomba vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi uye varara kuHarare Remand Prison uko vachachengetedzwa vachimirira kupinda mudare. Jonga kande miri we Studio 7 abata vankomo kuti tinzwe zvizhinji.
Tapinda mudare redzimhosva Criminal Court reKuruten Magistrates Court tikamiswa pamberi pemutongi vamambaje. Vagomba vari kunenerwa mhosva mbiri yokutanga iri yokutivo vanonzi vakataura ma 2017 paafidavit vachirejista kuti vavhote vachiti vanogara pa 5756 Mororo Street pababa vavo. Iwo vasikagari papo yechipiri ndeyekuti vanonzi vakarejista mavhota anokwanisa kuita 20 vakashandisa adhresi yababa kuti vange vachivhota vari paadhresi iyoyo
saka vagomba vari kuti nemhosva dzavari kupomerwa
mhosva idzi vagomba vari kudziramba vari kuti pamhosva yekutanga yavari kupomedzerwa muna 2017 vaigara pamba pababa vavo saka hatsati havana kumboreva nhema pechipiri pavanhu 20 vari kubvirwa kuti vakarejistwa vachiinda pamba pababa vavo vagomba kuti aiwa kama afidavit anoitwa nevanhu ivo havasiva vakamaita saka munhu anopara mumhosva anenge ari vanhema paunder oath ndiyo anenge anyora afidavit iyo ndiyo anofanira kusungwa kana vari kuvanhu vakaita saizvavo zvakadaro tabaita kuti tikumbire kubatisa mari yechibatiso kuti vatongi vachibva panze mutongi ndobva asevha ruling yake saka inenge iriko kumasikati nakota pastoro
tichiona kuti vagomba vanga vaine dzimwe mhosva dzavanga vachimbopomerwa munoona here vachiwana mukana wekuti vapiwe bail
munhu wose pamutemo wemuno munyika vaakandemiri unotarisirwa kuti hauna mhosva kusvika wanzindari redzimhosva aiwa takubata nemhosva vagomba vari kungonene zvavari kuitwa zvekunenedzerwa havasi kunzi vakadzipara nyaya idzi naizvozvo kana pari panyaya yokutongwa uchibva kunze vagomba vanofanira kubudisira kukwanisa kutongwa vachibva kunze nokuti haasi munhu unokwanisa kutiza haasi munhu unokwanisa kutishidzira kana kutsengisa vafakazi naizvozvo tinoona maprospects avo arakajeka chaizvo
Ko pane vamwe here vadaidzwa pane vari kunzi vakanyoreswa navagomba vachipo humbo.
Hapana kana mumwe chete kana kuti hawane zita kuti ningi. Hapana munhu apota hawane zvake. Ndo zvimwe zvitati kakavara papi pedare izvozvo.
Saka zvinosiya papi imhosva dziri kuroverwa vagomba.
Sekuita maonero angu hapana kana mhosva yakaparwa. Tingangoda kutamba nenguva zvito haa. Hapana mhosva yakaparwa hatichamuzira kuvatongire mhosva kuti vazopedzisira vataura kuti aiwa hapana mhosva. Asi kuchitarisa mutemo wacho chaiwo chaiwo hapana chakava mhosva yakaparwa. Ivo kana mapurisa akavasunga vanozviziva.
Vane zvinyunyuto zvavari kupawo here kubva kwavanga vari mumaoko emapurisa?
Chinyunyuto chavo chokutanga ndechekuti mapurisa akapedza maisisikisheni nokugadzira mapepa musi wa40. Ndokupedza zuva rose zuro vachida kungovarwadzisa zvavo vakangovavharira vasingaiti kudare. Zvinova zvinhu zvisiri pamutemo. Chechipiri ndechekuti kana muchiti ndapara mhosva indika kutsanangura kuti zvanhu muti ndapara mhosva ndida kupara mhosva. Munofanira kuinvestigata mapurisa ana kuita saizvozvo. Saka inonzi pachirungu arbitrary arrest without just cause.
Saka mune matanho amuchatora here kuchallenge izvozvo?
Tichatora matanho acho ose mushure mokunge dodarira parura mutongo waro kuti vanitongo vachibva kunze here kana vanitongo vari kutapa.
Avo vange vari gwetara vagomba vaHarrison Nkomo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato guru rinopikisa muBotswana varizve mukuru wemapata anopikisa mudare reparamende vaDumelang Saleshando vanoti mitemo yokupinda nekubuda munyika iyi kana kuti immigration laws iri kuita kuti vamwe vana muzvina bhizimisi vanobva kune dzimwe nyika vasasime mari dzavo munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura mudare reparamende nemusi chitatu vasarishando vakati kune vana muzvina business vazhinji vanobva kune dzimwe nyika kunyanya kuZimbabwe vave nemakore vachiita mabhizinesi munyika iyi asi vanobatwa neseri kwemaoko nehurumende yeBotswana.
Kune vana muzvina bhizimisi vazhinji kunyanya vanobva kuZimbabwe vane makore anodarika gumi vari muBotswana asi vachiri kusangana nedambudziko revana vasina magwaro ekugara nekushanda munyika ino pamwe nenzvimbo yekuti vavakire mabhizinesi avo nokuti hurumende iri kuramba vabva kure.
Vati izvi ndizvo zviri kupa kuti vanhu ava vasasime mari dzavo muBotswana zvopa kuti vanhu vashaye mabasa munyika iyi. Gwaro rakaburitswa neStatistics Botswana svondo rakapera rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika iyi hwava pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 26%. Vasalishando vanoti mitemo inofanira kuvandudzwa kuti vanhu vaite saruraude panyaya yemabasa.
Ndehupi muzvina bhizinesi angaenderera mberi achisima mari yake munyika isingape vabva kure nzvimbo uye magwaro ekugara nekushanda. Izvi ndizvo zviri kuita kuti mikana yemabasa ishomeke munyika.
Mashoko avasarishando atinirwa navatova kumomurerwa avo vanoita zvekurima murimwe puranzi riri pedyo neguta reFrancistown vachiti dai hurumende yeBotswana yakwanisa kupa vabva kure mukana wokupiwa minda kana vaikumbira.
Hatidi zvedu kutaura tichiti kudii upenyu hwakaoma asi apa dai kuri kunzi zvaiita zvinonzwisisika munhu unokwanisawo kumira uchishanda uchimisikidza zvinhu.
Sajigaro wesangano rana muzvina bhizinesi vechidzimai vanobva kuZimbabwe Redzim Women in Business in Botswana Amai Abigail Zoushe vaudza Studio 7 parunare vari muhabhoroni kuti hazvizi nyore kuita bhizinesi munyika iyi kana usingashande nechizvarwa chenyika iyi.
Chandoziva ndechekuti mikana yacho kana usina mutswana mukati hapana chinofamba handiti. Even uchida kutokupidza zvinhu munyika muno unofanira kunge ane mutswana anenge ari pamberi.
Mugwaro rakaburitsa mumwedzi wagumi guru gore rakapera Statistics Botswana akazivisa kuti kune vana muzvina bhizinesi makumi mashanu nevashanu vanobva kuZimbabwe kutiwo vanoshanda munyika iyi vari churu chimwe chete nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevashanu. Gurukota rinonane zvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana amai ana Muketi vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kuitira kuti vanosima mari dzavo vasarudze nyika iyi kusanganisira kusavabhadharisa mitero yakawanda.
Bazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana riri kuita zvese zvingaita kuti vanosima mari vauye vobva vagarira zvachose munyika yedu. Asi pane zvizhinji zvatingaita pamusoro pekuti mainvesta zapiwe ugari weBotswana mushure mekuva munyika kwemakore mashanu chete uye kusabhadhariswa mari zhinji dzemitero.
Muna 2017 Botswana yakavandudza mutemo wekupa vabva kure ugari wenyika iyi kubva kumakore gumi kuenda kumakore mashanu chete senzira yekukwezvera vana muzvina business kuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. News Day rine nyaya inoti bato reCitizens Coalition for Change riri kugadzira gwaro rinoratidza zvarichaita pamusoro penyaya yekukura hundi kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka. Mutariri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti bato ravo richaita misangano pamusoro pezvichaitwa nebato ravo zvigoiswa mugwaro richateverwa nebato ravo kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka uye nekukurumidza. MuNews Day makare mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko anokurudzira mapato ezvematongero enyika kuti arege zvemhirizhonga nekutaura zvinokonzera ruvengo panguva ino yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabai elections. MuNewsZimbabwe.com mune nyaya inoti mudzimai aerera vana vevaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Mary Mubayiwa Delight Munyoro akaudza dare redzimhosva nezuro kuti akanganwa zvimwe zvakaitika panguva yaanoti akarohwa naMuzvare Mary Mubayiwa. Munyoro akange achipa humbowo pazuva rekutanga kunzwikwa kwenyaya iyi mudare redzimhosva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvakaitika kugokwe zvinoratidza kuti vanhu vezano vari kunyara uye vari kusha. Zvakaita zvishamiso kuti kumaruzevha vangarambiwa zvakadaro, asi kando kutotanga kwazvo ikoko. Havachadiwa, havachadi zvezano vanhu kunyepeyewa kwanyanya kwanyanya nje nemadzabu anongodzidzokorora iwo achikundikana. Zvakaitika mukugoko kwezvinonyadzisa ndangandirini ugaro ndaikambena ndakanyarara ndichiudza mapurisa kuti novasaita noisi kuita noisi kwavari kuita kudhiteba munhu ana maraitsi ake munyika yavanoti ine dhemokirasi. Ivo vachidhisteba zvakadaro zvinonyadzisa. Vakaindisa mvura mota yemvura kuti vavasisidzire vachiti vanhu vekumareserva vanosha. Ndo pfungwa dzavo, pfungwa dzavo vanongoti vanhu vekumareserva vanosha.
Makadii makadii paStudio 7 apo ndiri kutaurawo ndiri paSouth Africa. Ndiri kuda kubata panyaya yababa vaya vari muAmerica muvanomirira zano PF. Mashoko avo anotaura kuti hazi opposition inoita mhirizhonga. Ndiwo mashoko ekunyepa. Vari kuda kuhwara nemazita evamwe vanhu kuti hazi panguva yavana Mugabe ndo pairohwa vanhu. Pairohwa vanhu Mugabe wacho achitaura kuti musaita mhirizhonga sezviri kuitawo president Mnangagwa kuti musarohwa vanhu, asi achiziya nechepasi kuti vanhu vake vanoenda korohwa vanhu kuitira kuti ena akwanise kuchitidzira vanhu. Vanhu vaone kumuhotera kuruwo kuchitidzirwa. Vanointimidheta vanhu nguva zhinji vana maelekshen aakuda kusvika. achichinidzira ana mbuya kumamusha kunyanya kumarural areas achivachichidzira achiti mukatadza kuvhotera zano zvokudzingai kumamunogara imomo zvakawanda zvavanoita vanhu ivavava
mukasei macitizen mamukasei handina mashoko omashomanana achida kuti leadership yedu ichinjiwo painoti 6 million vote sekuona kwangu uye zvino pa 6 million vote ngavachiti 8 million vote nekuti tane imwe miriyoni iri kubva kucho kuzanu
mwakadinyu vateereri vestudio 7 ndinonzisaro kuchara ndipawo chakauzapa zviri kuitwa navamonzura manjenjo zvakatodhakwa isusu hativhoterei pati tinovhotera munhu because tatoda isusu ichenji saka isusu vachamisa haa todona navo hatingatevere vadhadha vasimunzura avana kana leadership quality yavanayo nechigaro chavo chavanacho havakwanisi kukombire zvapurezidendi dai vambodzikama vambogara pasi vambovhurwa mabhokisi
chemo changu chiipa kuti tine avo vanhu vari kunana South Africa madiasporians we are urging them to come and vote here in Zimbabwe not just shouting live from the ukoko kwachiti zvinhu zvakaoma muZimbabwe yeti ivo vasiri kuuya kuno ngavauye tizobatsirana kugadzirisa nyika yedu haigadzirwe munhu ari kunze uko saka ngavauye muno zvechipiri tichitiwo pakati pemusangano vachamisa ngavagadzirise musangano imire zvakanaka kwete mahunga hunga achiri kunzwa zvechitatu tichikurudzira hurumende yedu kuti dai yagadzirisa nyaya yematichas vavapawo mari vakwanise kudzidzisa vana vedu vechikoro vakuvara vachisina kwokuchaenda kana chokuita muupenyu hwavo education yavo yafa tichitiwo nematicha ari pamutema chani dai hurumende yatombouyawo pani vaviri vatombouya vambosvobviswawo apapa tatanga kuona shanduko nekuti havachisina basa nevana tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mhazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky nezuro vakataura padande mutande kunhengo dzeparamende dzose muAmerica vakadzikurudzira kuti nyika yavo iwedzere rubatsiro rinopiwa Ukraine neAmerica vaZelensky vakati vanokumbira kuti America iwedzere rubatsiro kuUkraine panguva ino nyika yavo yakatarisana nedambudziko guru vachiti zvimwe zvirango zvinofanirwa kutemerwa Russia svondo roga roga kusvika mauto eRussia amiswa nezuro kwekare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakawedzera rubatsiro kuUkraine vakaipa mamirioni mazana masere ezvombo zvakasiyana siyana nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vati mashoko avaZelensky atambirwa zvakanaka zvikuru
ndingati zvangu chinhu chikuru chandakabata ndopaZelensky akaadressa President Biden directly akamuti iye you are a leader of the world and at this time chiitai basa renyu seleader of the world because vanhu vedu vari kuurayiwa day in day out zvipatara zvedu zviri kupaziwa zvikoro zvedu dziri kupaziwa saka mofanira kungwarira kuti hondo iyi haizi hondo yeUkraine iri against Ukraine chete ihondo iri against munhu wese ari progressive saka imi vaBiden sa leader of the world tokumbirai kuti muite leader wepeace
muite zvese zvamunogona kuita kuti izvi zvikuitika kunyika yedu kuUkraine zvipere. Ndofunga mashoko iwawo anga ari mazvi chaiwo aita kuti vaBiden onaivo vafunge kuti zvinhu zvimwe zvavangaite kuti hondo iyi ikurumidze kupera kusati kwafa vanhu vakawandisa ende kusati kwadestroyiwa nyika yeUkraine semaonero atiri kuona kuti iri kubhombewa left, right and center neRussia.
Ma zvavakataura izvi vamiriri veAmerica vakazvitambira sei?
Vakazvitambira chaizvo because takaona inonzi standing ovation. Takaona unity paCongress pakati pemaRepublicans nemaDemocrats. Chinhu chiri kushota mazuva ano kuCongress yemu because of divisive politics. YeUkraine yaunganisa ikasanganisa vanhu vaita so united muCongress zvekuti Biden kana achitovaudza kuti tiunidza mari yakati kuti tisupporte Ukraine hapana nyangwe one paCongress vanoti hazviite. Munhu wese ari kuvhuma. Ndosaka taona Biden achitoissua another further 800 million which he says iye kuti for this week alone vatopa almost $1 billion kuUkraine. Saka panapa chinhu chatiri kuona ndechekuti nemari dzakadaro for maweapons nemaweapons iri kupuhwa Ukraine tanzwa kuti vachapuhwa futi nemadrone. Tanzwa kuti America yakati iyo haisi kuda kuti ivharise airspace yekuUkraine because Biden iye ari kuti tikadaro tenge taita direct confrontation neRussia tenge takutanga World War III and World War III hapana munhu aichabatsira because even Ukraine yatikutraya kuti tibatsire tikatanga World War III inopaziva neRussia because toziva kuti Russia ine manuclear weapon.
Saka kana makatarisa munoona sekuti pane zvichachinja here? Munoona vaPutin vachinyatsogara pasi vachiteerera kana kuti vachiita hurukuru navamwe vakuru vedzimwe nyika?
I think right now, to be honest, namely, nyangwe Putin kuona zvake kutora Kiev yaada kutora iyi the damage yaaita kunyika yake chaiyo it is so tremendous zviya zvekuti at the end of the day even if Russia ikazviti yawina hondo iyi inenge yaloser chaizvo. Right now stock exchange yavo has been closed for over 8 days because vari kutotya kuti vakangovhura stock exchange iya the run down inoitika inobva yadamaja economy yavo zviri wese zvese necurrency yavo rabu iya inobva yaita marara chaiyo. Damage yaitiwa naPutin marelationships even worldwide trade relationships Russia at the end of the day is going to come out loser.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reConsumer Rights Association rinokurudzira hurumende kuti ione zvokuita pamusoro pokukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vari kutarisirwa kudzoka mudare nhasi masikati kuti vanzwe nezvechikumbiro chavo chekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura nezuro kuparamende dzeAmerica vachizikurudzira kuti nyika yavo ibatsire Ukraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nusu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.